Pavataura in Nina and Nagona Iri challenge, Kwenda Kuku, Kuarare, like about 900 kilometers. I see challenge kwa Kwandiri. It shows Snoraza commitment and denial. Because Arimwe Munu, I go see Anana, I go to Kuarare Kur. But in the Gango Trigandi and Donon's goal should quit Nevamwe. Fine, should quit Nevamwe in America. But to me, Nedakun's goal should quit Nevamwe in other African countries. And if Nika Consultor in a challenge, yandakasangana na I singori nyaye kuenda ku interview but even yaye application process
yakafamba sei application process
ndamtsikora ndandinaro ndere kuti I process yanga iri very difficult waida wifi to complete it inini kwandinogara ndoshandisa dongo econet modem so kuti ndishande maskat when everyone is working zvanga zvakahoma ndaitomuka usiku ndotoshanda and something chandoda kutaura ndechekuti my husband akatondibatsira kuti let's connect wake up usarara shanda. You get this process, you have to get this fellowship. Saka ndochinu chakandifadza. Then at some point when I apply a visa, completely the network failed me. Ndakatotadza. Ndakafona ku embassy vakati itokwira bus izvezvi uye. Ndakatofamba overnight again. Tindonoenda kuno apply a process like visa rangu. And finally I made it. Saka present Powataura ndafara. It shows how everyone is like following on you. But I don't want to see it as a challenge. I'm so excited. Not as out. I'm so committed in this one. You know it.
Saka zvizvo uchaenda uchinopa kurova mwenyanya madzimai.
Message yangu ndiye kuti madzimai tinogona. Tinogona. Like tikangodzidza, tineka tendency kekuti tikangodzidza handigoni kugara ndega. Ndotoda kushare na someone else. And munhu wekutanga vana vangu. Ndosaka president vataura kuti ukangodzidzisa mukadzi watodzisa vana. Ine ndochinhu chandinotenda. Ndochinhu chandinonyanyotenda kuti inini ndakadzidza, ndakadzidziswa ndiri mukadzi. Ende izvozvo ndakutodzidzisa vana vangu, ndakutodzidzisa vamwe vakadzi. Nokuti maprojects angu andinoita ndee women empowerment. Ende out of that, vakadzi varikutokwanisa kuwana mari yekuendesa vana vavo. Organization yedu inonzi Trust inonyanyoshanda nezvemadzimai, tinoti women empowerment. But of late tainyanyotarisa nezve mari, ufumi, economic empowerment. And in Zimbabwe, toshandisa the locally available natural resources, which is fish, fish from the water. Saka nyairipo ndiyo kuti kare kare kwa inzi madzimai havapindi mvura. Saka isusu pataka tanga project yedu in 2010 takata izvofana kutopera. Because vana baba vanopinda mvura vakabata hove vanotengesa vagoendesa mari kwavanoendesa. But madzimai havasikuiwana mari iyoyo. Saka we went through the chief takataura na chief vakabvuma for the group that we're working with. Tikaenda kuma stakeholders vakabvuma. Kuti okay, go ahead, can you go and experiment? In 2012, the first ever women group yakapinda mvura. Up to now they are still catching fish. We made news on the globe. Organization yangu yakaraidza impact yakakura on how to empower women. After of that, dosa kandiri kuona vana vakuwana fees out of that. Madzimai vakuvaka dzimba. Madzimai vakuita zvikuru out of it. Then atina kugumira ipapo. Takati fine, hove dziri kupera mvura. Let's think of farming fish. This is stupid a project of fish farming. But as you go gumiri pamvura, because it's not like being at Ngori Nemvura chet. In my natural resources, I can say lala palm tree. We make baskets. I wish I brought some of them, but I have them in my room. It's not my baskets with women. We do value addition to baobab. She produce a yogurt, she produce a juice, she produce a mahel. Don't mama project that you quit.